Ngozi ndimuntu wesungura ndakaberekerwa kugoko kuchegete uko maki kireya nakutare ndakatanga ndiri grade 2015 ndobva ndakazonyatsopinda mumagitare zvizere ndaamushana namukoma somanzendeende
vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakata kakata kudai
zvakambotanga zvichinetsa zvainetsa ndava vakashaya havo ndiri grade 3 nandisire mubiki muchembero ndovanga varipo ko zvaitova kunetsa ndai ndikangoneka ndakabata gitare ndaigona vachitafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitoka nditorera gitare rangu wakavepa ndaibva ndabata huku dzavo ndonotenga kuti gitare rangu wakagumisira vakungayabati magitara aita huku dzedu dzopera kana
bhosi chindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa sei ni mhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndosong yangu yanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuridhisa aivo vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vanhu
inga muri kusenza matambudziko imi wamuri kusangana nawo ndeapi
matambudziko aripo zvozvikange uri muimbi mudiki nichakutanga kunenge takakuomera chaizvo chiifaina nenge yakaoma su kutambirwa kunotinga sei kunyika medu magara kuidi magara ariko nechemugara chero kaende kamuziki kumaredio stations kuridza kwako kunenge kuchitonedza because ndivani vane vanongotora muziki yavachiitarisana pasi kwagara kune vagara vatoripo kudhando vanenge vachingoridza
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzangu ndidzoki dzisina kufomerwa 263-773-865-252
aha mwana goko arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzvi
mwana goko zvamai manje ndikangondibudira nechiye inonzi yambire hai mushuwa ndinobva ndanyatsonzwa kuzvisokati ndavayambira vanhu
Thank you.
Tinofadza kukuonai Tiri tese kusika zvanaka Posi shindi pe Lena tiku tarweni Paraza ebrawayo Adamu ari mukwegwe Ini muharare Lena tiku tarweni Paraza ebrawayo Adamu ari mukwegwe Ini muharare Panave nyudu barazana Tijitwa kararamu Panave nyudu barazana
Don't stress remote. Both Cindy, Mana Gokwe, Peter Mutele, Mana Masingo, James Mutele, Mana Masingo, Mr. Smart, Both Milani, Epaton Paki. Gibson Chipiste, Vinga Zepasolani, Last Gazonda, he spoke that thunder. Daras Muniwa, my fans Angu, Tatenda Chari, small boat but big engine.
Have her on.